handizvova mari iyoyo yati dabhadharwa haina kubhadhariswa haisa dabhadhariswa yanzi show cause why the bank should not be fined for assisting my clients ZB aingasipa masanctions for example munhu waibhenga kuZB unotambira kuZB mari yake oyo kubhadhara kana kubhadhara school fees yemwana wake ZB was put on sanctions so they could not go through ZB aitenda through the party bank isipa sanctions asi ana account kupi kuZB so aitenda ku next to any bank isipa sanctions
konyata achinzwa kuti vacho vanga vachibata nyaya ivanga vapuwa mari inosvika 2 million icho kwadere
isusu vatiri kuzebhenga zebhenga tazoti no zvema commercial bank zvakafuma 1-1
hamuzivewo nezvekuti ndo zvakaita kuti mukuru weCBZ abviswe pabasa
mukuru weCBZ pakabuda kana notice yekuti he was retiring kuita his personal business and his life and isusu tinongotora what we read zve speculation neorder interview news dzinge dzinoita takadaro inongati makuhwa futi yekunyepa andisingazivi ino kunokuudza zvinoziva chokwadi kuti ndio zvinoziva izvo ukandivhunza zvee kuti maCBZ mafine tokudzwa kuti hapasa pabhatal fine number 2 masanctions that's why I keep on saying I'm not good for any economy I do believe myself in incentives not sanctions and that both the situation masanctions ina increase country risk and therefore it limits a country's access to foreign finance munhu pane vanhu vatoti ma in country transactions this is RTG transactions no fine say ma offer sanctions are for cross border transactions that is the bill yakaise mari kunze kwenyika ipo ma sanctions ndiyo ndazviti dai munhu ipo ma sanctions ari akaenda ku neku CBZ ichibenga ne ZB munhu yazovimidzwi those are the way ma offer rules apply not kuti munhu usima sanctions